hatisi kuti vanenge vachisungwa, tiri kuti isusu kune vanhu vanongoonekwa vane mazimari noupfumi, vachionererwa neupfumi hwavo, havana bhizinesi rinozikamwa kuti vaita zvakati, upfumi hwacho huzikamwa kuti hwabva kupi. Zvinoita kuti nyika yedu ichengetedze organized crime. Isusu sehurumende hatidi kuti nyika yedu ione organized crime. Munhu wese ngaave neupfumi hunonzwisisika, hunozikamwa kunzi akabhadhara mateksi pamari iyoyo. Mari yakabhadhara mitero inofanira kubhadharwa yenyika. Ndizvozvo kana usingazwisisiki then kana usinga explain kuti zvakabva kupi, whether wakatengesa matiraki kana kudii, zvinotorwa. Hapana chino, mitemo yakadaro iriko kwese kwese. Ukaonekwa uchidhiraivha kana Bentley unogona kutomiswa kunzi chimbokutsanangurai makaitenga sei, mari dzacho dzakafamba sei, and dzakabhadharwa mateksi zero. Ndo zvinongoita kuti vanhu vave vatirarame mutemo. Saka ndo kwatiri kuenda ikoko.
Apa muri kutarisawo here vaya vane mari mabhanga dzatingati dzemaRTGS zviri kufamba sei apa?
Kana tichitaura mari tiri kutaura upfumi hwako kubvira dziri kubhengi dzinongoonekwa mubrick and mortar, kureva kuti dzimba dzamunovaka, zvimwe basically lifestyle audit. Lifestyle yako ikangoratidza kune dzimwe mari vana vako vari kumboendawo kune zvimwe zvikoro zvisinganzwisisiki, iwewo hauna kana basa rinozikamwa. Kumwe zvingozvitotsanangura kuti akofi dzinobhadhara zvokufamba sei. Kana zvaonekwawo, kana ukazvitsanangurika zvakanaka zvakanakawo, kana zvisingatsananguriki then paita problem. Nokuti kana vanhu vanovabhadhara, vanhu vanofanira kubhadhara mateksi. Saka panofanira kunge pachionekwawo kunzi mari yake inobvawo kuchienda uku. Asi kune vamwe vamuzivawo vane mari dzisingabvisiko kuti izvo dziri kumbofamba sei. Saka ndonyaya yacho iyoyo.
Ko vari kutengesa mari rumugwagwava?
Ndo dzino mari dzisingazofamba sei. Kutengesa mari rumugwagwa kuri kutyora mutemo, handi tina maextend regulation. Saka iwayayo kana achibreka ndo kunyaya yekubreka mutemo. Kana mari ngadzienetsananguro, mari ngadzienetsarukano. Kana dzisina tsananguro kana tsarukano, hurumende inganaka zvikuru kana yawana mari yakadaro.
Akutaura mwari kuchema-chema mangwana kuti mutemo unofanira kuti uendeswe kuparamende, kwete kuti mutungamiri wenyika anoramba achimbodzika mutemo uyu unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Zvanga zvakaitei kuti uendeswe kuparamende?
Nyaya iripo ndeyekuti organized crime iri kuitika yezvino yakawandisa. Uchaenda but president vanobvumidza kushandisa secondary legislation. Zvozoenda kuparliament, zvonogadziriswa. Hazvina kumboipa. That provision iyo yema presidential temporal powers yakaitwa for this particular reason, yokuti kana paine chinoda kuitwa chinoonekwa kunzi nyika iri kuvhorongwa ngazvishandise ipapo. Mukatarisa vamunangagwa vasingofamba pese vachimboti ndaisa presidential power, ndashandisa presidential powers, apa ndashandisa presidential powers. Vanotoshandisa pokuti vanhu vavo panenge pane nidi, apa pane nidi apa.